Ini ndini jonga kande miri nchiti eino imsuri na udza nasi. Shupiri chivabvu 17, 2016. Vaive vashandi vekanzuro yechitungwiza avo vakasungwa nechishanu vakundikana kumiswa pamberi pedare nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Uori hwotekeshera munyika izvo zvowedzera kuoma kwezvinhu munyika munyaya dzeupfumi. Chirongwa chekubatsira vana vane dambudziko rekutsemuka kwemuromo chobatsira vana ava pachena muBulawayo. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection, tiri kutarisa zvinoreva zviri kuitwa naPastor Ivan Mawarire, avo vari kuenderera mberi nekuratidzira vakazvimonera mureza wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera kuStudio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.